Hello? Hello? Is it a tender?
Throw to that.
Masuiro ando kuita ndi chingopa kukuona anekamwe kakudaka. Ndo shushikana uno ndi tendereza musoro saka nchikuya muraka. Naiza ipira nda inarara kumba kwako. Mumoyo mangu yoba ya ita nzimbo yako. Naiza ipira nda inarara kumba kwako. Mumoyo mangu yoba ya ita nzimbo yako. I can only call you. Mukati kati me moyo wangu ungaite ni faro na kufarira moyo wangu handidi unzwe kakuzarwa ningori pakutaura zviri mumoyo pasina kuvanza handi nyanyo taura zvitori zvekusikwa ndakadaro zvisimbori zvekuganza asiwe nausi ndakubudira straight ndakubudira banga I really care chero muti ndinopenga vakanditi ndinopenga Inarara kumba kwako Mumoyo mangu Yoba ya ita nzimbo yako Naiza ipira nda Inarara kumba kwako Mumoyo mangu Yoba ya ita nzimbo yako I can only call you The beauty before you Do anything for you Please let me show you my man
Unonipisira kufura mbaura gena I'm tryna conceal it, but was on the bevura and I got nura muru dana laurura. I really mean it to the peri peri and I disikutro a fani kabantura. Nyango ukatuna da moyo wangu undo kupikira chifu andovura. Diwe onoro wero anehana yangu so kutibababa. Diwe waka kozera mapere yangu.